A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, January 11th, 2017. And this is the Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the opposition party's efforts to unite and forge an alliance against the ruling ZANU-PF.
With less than 18 months to go before the next elections, there are frantic efforts by opposition parties to find common ground and work together. Although the opposition parties are agreeing that without coming together, they will not be able to dislodge ZANU-PF, there appears to be a no alliance in sight.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Tonight, once again, we are talking about the efforts by opposition parties to form a formidable coalition that will face ZANU-PF in the next elections, that is next year, 2018, Jonga.
And so tonight, we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we call you back. The number again, 001-202-619-2077. Gande.
Yes, Jonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum. Sixoxa ke ngemizamo yamabandla aphikisayo ukuthi babambane, bamanyane, basebenzelane ndawonye ukwenzela ukuthi banqobe iZANU-PF ngoba okukhanyayo sobala ikuba nxa bemibenje omunye ele omunye ele akula kuphumelela ukukhanya kuzaba khona iZANU-PF izanqoba. Yiko ke sokule nkulumo yona leyo yokubana hayi akubanjwane abantu basebenzelane kodwa sikubonayo Jonga ukuthi bavumelana ukuthi hayi kumele sibambane kodwa siboni bebambane
ndizozo Gande nasi tiri kukurukura pamusoro pe hurongwa huri kuitwa nemapato anopikisa muZimbabwe wekuumba mubatanidzwa wekupinda musarudzo vari sebato rimwe chete richange richikwikwidzana neZANU-PF musarudzo dza 2018 asi vamwe vari kuti zvinenge zviri kuti nonokei mafambiro acho anenge kufamba kwevanhu vari mujecha nano dziri kuita pfupi nekuti mapato aya hapasati panyatsobuda hurongwa hunorakidza kuti vasvika papi kana kuti vari kufambira mberi zvakadii dzimwe nguva zvinhu zviri kuitwa vakaviga mpini vanhu vasingaone kuti chii chiri kuitika asi vazhinji vari kuti hatisi kunyatsoona kuti chii chiri kutora nzvimbo nekuti pamapato emubatanidzwa iwayo ari kuumbwa kusvika parinhasi tinonzwa kuti panotoone ingaita miviri mitatu mibatanidzwa asi vamwe zvavo vanozoenda vachipatsanura nemashandiro anotarisirwa zvakafanana nemubatanidzwa wenera tinonzwa vamwe vachiti aiwa nera hausi mubatanidzwa wemapato achapinda musarudzo asi mubatanidzwa wemapato ari kukwikwidza kana kupikisa nyaya dzekuti zvine chekuita nesarudzo mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe igadziriswe kuitira sarudzo dziitwe zvakachena kwoitawo mubatanidzwa wemapato anonzi ari mucode kana kuti Coalition of Democrats mubatanidzwa wemapato anopikisa asi mamwe mabato arimo mune zvematongerwo enyika muZimbabwe haana kupinda mucode zvimwe chetezvo neNational Transitional Authority mubatanidzwa zvakare wemapato anopikisa pana mamwe mapato akawanda atapindawo zvakare imomo zvikonzero hatizivi asi nyaya iyoyo ndoiri kunzi nevakawanda yatorakidza kuti mapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe havakwanisi kushanda pamwe chete mukana wapo wekuti vabatane asi patove nemipanda miviri mitatu yekubatana Chris
yevo Jonga siyabona ubana kulavo code kulavonera kodwa amabandla wona makhulu ikakhulu abafana le MDCT le Zimbabwe People First abakho kumihlangano yona le wokutshengisa ukuthi Yeah. Abanye vati bona i 0 plus 0
asazi. Because 0. Asi kana tikaveringa tichiveringa pachi pachivanhu.
Mhm.
Ukati 0 plus 0 asi 0 yacho ukaita yekubata uchiisa apa kuti 0 usumudza waisa apa. Wobata imwe 0 woisa apa. Tinoita kuti mazero ya mairi.
Yeah, 2-0. Yes, siyalinxusa ke balaleli kubana lisitshayele ke ucingo inombolo zethu 202-619-2077 njalo nxa lifuna ke iWhatsApp number yethu ngu +1 202-465-0318 jonga.
Ndizvozvo Gande tanzwa kuti tinava pishai muchauraya vave parunhare vanove mutauriri webato Renewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ ndorimwe remapato atinonzwawo ari kushanda mukedza kuti pange paine mubatanidzwa unozopinda musarudzo dza 2018 uchimirira mapato anopikisa. Vamuchauraya, welcome to Studio 7 Diaspora Forum.
Good evening, Jonga. Good evening, Zimbabweans.
Thank you so much, Mr. Mchauraya. Maybe I can pose my first question in English. There is talk of coalition in Zimbabwe, and Zimbabweans, especially those in the diaspora here, they are anxiously waiting to hear the outcome. And some of them, they inquire through Studio 7, what's coming out of the talks in Zimbabwe? Then we say, oh, we'll get to Mr. Mchauraya and other political party spokespersons so that we can come back to you and give you the answer. And today is the opportunity, the opportune day or time for you to give Zimbabweans that response. What's the position now?
Thank you. So far, the talks about the coalitions are at an advanced stage. We have formed the CODE, which is the Coalition of Democrats, which now comprises of 7 political parties, and we're engaging a lot more political parties so that we can come up with an understanding and an agreement of fighting ZANU-PF from one side and fielding one presidential candidate come 2018. And we are optimistic that we are going to make it.
And the questions will still come to you, Mr. Mchauraya. And people would say CODE is so far 7 political parties out of over 20 opposition parties in the country. Where are the other 13 or so parties?
No, a number of political parties are actually intending to join us on the 28th of this month. We are receiving more political parties in CODE, and one of them is the Zimbabwe First, led by Dr. Matthew Shumba, who is based in America, and a lot of other political parties that are joining CODE. So, in a nutshell, I can say there is progress.
Okay, Mr. Mchauraya, how are you?
I'm great.
Mm-hmm. Yeah, so you are saying things are looking up in as far as the coalition is concerned. But we note that, the big movers like the MDCT and Zimbabwe People First are reluctant. What's your comment on that?
I try not to make some comments on your description of others as big movers or shakers and movers in politics. What we know in Zimbabwe is we've got big names in politics that have been in existence for over 36 years, who have become sort of career politicians, or we've become permanent opposition parties. CODE is not actually advocating for that. We are advocating to remove ZANU-PF. We are not advocating to remain in opposition. So we have those movers in opposition. We don't mind, but we're saying, as Zimbabweans, come, let's work together and remove ZANU-PF. And let's do away with this tag of being permanent oppositions.
Yes, but Mr. Mchauraya, the bigness that you are talking about is numbers, and politics is all about numbers. And if you say you are 17 parties or 20 parties and you don't have a big constituency, what will that help? If you don't have the so-called, I will call them the so-called big parties.
No. They're not big parties.
Mm-hmm.
They are big names in politics. They are just there. What matters most in politics is to gain that power. They've been there, and there's been opposition. So we are saying, can't you see that it will not take Zimbabweans anywhere? We don't want to remain as big opposition parties. ECOD is not advocating for that. We want to remove ZANU-PF. So that's the difference between CORD and those so-called movers, those parties you call movers.
Mm.
We know they're shakers because they're in opposition.
Mm-hmm. But maybe Mr. Mchaure, my colleague here, wants to highlight that these other parties, they have larger followings than the other political parties. So he's maybe trying to say that those big parties or those parties with large followings, if they bring in their large numbers, that will be a plus for the opposition.
I don't know what you mean by a large following, because if you are large, you'll be able to overthrow ZANU-PF.
No, but
you're not large.
It doesn't mean that if you are large, there is larger and there is largest. So you may be large, but not larger than ZANU-PF. So still, but if you end up, you will be larger than ZANU-PF, which means you will be the largest.
So that's why we are saying, in order to come up with the age, let's come together, let's fight together, let's find common ground to remove ZANU-PF. Let's do away with this perpetuity.
Mm.
Okay,
thank you so much. Chris, we have Mr. Kuraone Chiwai, who is the spokesman for MDC. Mr. Chiwai, welcome to Studio 7 Live Talk.
Thank you, Junga.
Vachiwai, ndiregaindi nditsanangure ndichiti kuvanhu. Vachiwai mutauriri webato reMDC. Inotungamirwa na waWelshman Ncube nokuti maMDC tine maMDC akati wandei saka ndakasazopatsanura dzimwe nguva vanhu vanenge vakuti kuvachiwai vataimbonzwa vari kune rimwe bato vakutaurira vari kune rimwe bato reMDC here endofunga zvingarerutsira vateereri nevatariri parinhasi.
Hatina dambudziko na izvozvo.
Pakanaka.
Zvakanaka kwatiriwo.
Nyaya yatirikukurukura vachiwai ndiyo yekuti mapato ezvematongerwo enyika ari muZimbabwe anopikisa hurumende. Tinonzwa kuti mune urongwa hwekumba mubatanidzwa uchazopinda uchikwikwidza ZANU-PF muna 2018. Asi vamwe vari kuti chiri kunetsa ndechekunge mubatanidzwa uroda kuumbwa imomo. Matotangawo kuita mumwe mubatanidzwa miviri mitatu. Saka hatichaziva kuti zvichabudira here zvekuti mapato iwayo ayabatane pakupinda musarudzo. Ndo nyaya yatiri kukurukura. Munotiwo sebato reMDC.
Hazvinei kuti pari kuita zvingava zvinonzika kunzoko sokunonzi pari kuita zvimapoka nezvimapoka neimwe mibatanidzwa pano nepapo. Chokwadi chiripo ndechokuti zviri kubuda zvanga zvichibuda mazuva adarika maonero edu tinda hatina kuona chokwadi pane zvizhinji zvacho zvaa zvichibuda nokuti zvaa zvisina infomesheni yakanyatso kuti kwanei. Chokwadi ndechokuti mapato ezvematongerwo enyika emumwe muZimbabwe anopokana nezanu-PF ari panguva yokuti kana pane anodada pani kana pane aimbotinya kana pane aimbofunga kuti ini ndiri mufumi kana kuti ndiri murombo pava nenguva yekuti yavasvika yekuti ngatichimbotsvagana tiwanane. Yava nguva yekuti we should find each other. And patasvika iko zvino ndopokuti tinogona kunge tichiri kutsvakana. Vanhu vari kutaurirana vari vaviri, vamwe vachitaurirana vari vatatu, vamwe vachitaurirana vari vana. Asi kwatakananga ndokokuti hapana kupokana mukati memapato ezvematongerwo enyika. ari muno muZimbabwe anopokana nezano PF kuti mapato tinofarira kunge iko zvino tichirangarira kuti tivana vomunhu umwe chete tichitavira izvi rakabva kuvana veZimbabwe vakataidzira vachiti kuzvasiyana sei kuzvadiko kuti vana mapato ezvematongero enyika mubatane saka isu tichiurana tiri kutiurana nekakungirirana mukutaura nekudavirana kwakanaka kuti zvokwadi ngatichipinda pandima somunhu umwe chete tiri kutarisa kuti 2018 haigoni kuti tiende kusarudzo tisina tiende kusarudzo tisi takaparadzana tisina tofanira kuenda kusarudzo tine candidate ya president imwe chete tozowirirana kuti kana toenda kuma constituents tinenge takamira sei kana toenda kumakanzura tinenge takamira sei kana toenda kumasenda tokomera sei tine tarisiro yekuti hapana chatirambidza kana tiri vana veZimbabwe kana tichida kuita Zimbabwe pamberi pedu.
Inyaya yakanaka iyoyo vacho hai. Maybe I can throw another question. Ndoisa mubvunzo mumwe kuna vamuchauraya. Ndisandava ndakukandai kuna vagande vamuchauraya. Vanhu vanongoti pakanzi mubatanzwa wemapato wofunga mapato anopikisa. ZANU PF inogona kunge iri kuitawo urongwa hwekuumbawo mubatanidzwa nemamwe mapato kuti inge yakasimbawo kupfuurawo mapato anopikisa. Munoona here zvichiitika izvi muZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu iye zvino munyaya dzezvematongero enyika?
Hatinei nekuti ZANU PF yataura nani. Chetinoziva ndechekuti ZANU PF yaondonge nyika. ZANU PF yaparadza upfumi hwenyika. Hapasina kana mumwe namumwe munhu wemuZimbabwe akachenjera anoda ZANU PF. Kana munhu asikaone mapofu chaiwo chaiwo havasi kuchada ZANU PF. Vanhu vese havasi kuchada ZANU PF. Saka chero vakanyabatana vakanyamboita sei vari kuzodyiwa muna 2018 izvozvo kuti pane urongwa hwavari kuita we don't mind. Chakakosha ndechekuti isusu vanhu vane muono umwe chete wokuti ZANU PF yakaipa ngatibatane tivabvise pachigaro.
Thank you so much, Mr. Muchauraya. Stay on the line. We are also trying to get members from ZANU PF to consolidate our program. And once we get hold of any of ZANU PF members, we'll let you know. Chris, I think you have a caller. Then I'll go to Mr. Maposa, who is in Gweru.
Oh, no, you start with
I start with Mr. Maposa. Why Maposa Magadi? Hello, why Maposa? Hello?
Hello?
Vamaposa Magadi?
Tinotsimba Magadi ni?
Aiwa tiri wapenyu tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa chedu. Hello? Ndofunga nhare vamaposa inenge iri kunetsa.
Ndiri kukunzwai.
Chitaurai zvenyu, taurai mapinda pachirongwa.
Nyaya yeCoalition of Democracy iri kutaurwa ikai inoti netei because all these political parties they've learned wrong precedent from the ruling party. You still remember what happened in 1980 when ZANU-PF and ZAPU went for Lancaster. They agreed that they were going to contest as a unit, being united.
Mm-hmm.
But when they came back, ZANU-PF decided to contest alone. And the whole issue is because of power.
Mm.
So these opposition parties have therefore learned this term. The major problem in Zimbabwe is that of greed of power.
Mm.
Because it is the policies, they are totally different of these opposition parties. Secondly, the issue of leadership is the major problem. I doubt very much if these opposition parties would agree on who, at the end of the day, would be the leader to contest for the presidential post.
Yeah,
so, but what's your opinion? Who do you think should lead the coalition?
It's not easy so far. Because even the Zimbabweans themselves, they have come not to trust anyone. Because a lot of leadership, they've turned down the people of Zimbabwe. Right, let me take you back again to 1980. After winning the election, the people of Zimbabwe were advised that leadership or the person who is supposed to be the president was somebody who was not really at the front, who was not really fighting the war. That's why they decided that a banana be the president, as a reverend. So I think Zimbabwean coalition of Democrats, it needs the same time. Somebody who is actually better, God-fearing, perhaps can be a leader. So, but at the moment, of all the people who are actually said to be in leadership or well-known, I don't think that there is anyone who can actually, we can have confidence in to lead the people of Zimbabwe.
Mm.
That's my thought.
Thank you so much. I think we'll give our guests, Mr. Pishai Muchauraya and Ms. Kurawone Chiwai, the opportunity to respond to you. Let's go to another caller before our guests respond, Chris.
Yes, silo mnumzana nkomo. Kunjani mnumzana nkomo?
Ngiyaphila kunjani?
Siyaphila. Ungaphi kwe-South Africa la?
NdeJoburg.
Okay, eJoburg. Ungasiphi imbono yakho?
Yebona akulula ukuthi sikhuluma ngakho. Ngiyaqala nge-MDC. Isiwine ka-2 iminyaka ilandelana abantu beyisapota. Ingangeni embuyisweni. Ngizathi futhi ngithi mina izanu ilabantu abahlakaniphile kakhulu. Sitemasuka ku-2013 bebesilwa labana abantu abakhosethetha emsindweni leya. Kam 2013 yabuyela. Manje uthi divided. Kam 2018 futhi zaba izithutha. Ibuyele embuyiseni. Opposition party lawa wonke abulale konke lokho okukhona kungabi lo 1 or 2 special othula abantu abaningi bonke bebhekhe umuntu oyi-1 angithi kodwa i-challenge ukhona ukubhudukhumela okuqaleni lapho uthi khona kuzafildwa njani kuma-council kuma-MPs that is another challenge ekhona sizeza abantu abafundileyo kodwa sizithutha almost ilizwe lonke ngoba sigridi kakhulu so akulula ukuthi izanu iphume lapho kufuze kube le 1 candidate ezakhetha wonke ama-opposition party kazehlise phansi singayehluleka kusho ukuthi ulabe i-failures of this way
yeah hayi kuyezwakala wabhalisa yini ukuyavota
I'm mean, very since 1980 kwa fani zanu tiro puto so nkomo le zapo. Vele be mvote, sizo fika la mtanga za ke njampo mnyaga. Uwe sito tiko nkolo kwe salu kwenza. Sizo kukupa ganjani. Kota, any challenge kona, ya una, ili zero kujo skurume kizo nge letu, aselu ya vani. Kula makala manengi, ya wana ayinzo hizi za anlapo. Sitini, nga wangu, sikulo kuzi kijimelu 2018. Why si ashali pansi, kesi kulu misani, kesi kanzili election. The approach, la wawezi kisi, kwanza nbezi, mbara makala makulu ya waza, nga yuswa kambi yungule pe. Kufundi, siya zani, nga wangu, mwaba, we are not united. That is the best thing, just lima za, ekara, ati zvanani. That's why one of them is a slaying system at the end. I want to be a slaying system at the end. As it turned down, lapho kufana lokuthi 30 times liphosela izinto ngu 20 what is zizizi yinto sekha khona lapha. We are not united. We have got a long way to go. Akulula ingalandelizana izwanani abazwanani abangathi ngemhlobo khona. Uye kuma MDC uye kubovani kubovani. Akuzwanwana. Safakwa into engolileyo from 1980 sisiza laphana ngabantu ababesilida ukuthi kulomhlobo nje awukho special. That's why bona abantu ema trend especially ama second class kuwo wonke ama position why bengafakwa phambi. Yiyo i-challenge ekhona ngoba siya savana sikhona lapha ekhaya. Ungazifuni sidla sonke ukuthi siyadandaza. Asithandane, that is the bottom line. Ukuze sikhiphe izandla.
Kodwa ngikubambe kancane baba Nkomo. Ye, uyakhuluma sibili ukuthi kulokungezwani kumabandla wonke la lezano PF. Kodwa ke siyabona ukubana izano PF lokho kusukusela ngo-1980 siyezwa ukuthi hayi bayalwa bezwani. Kodwa nxa sebevota bavotele umuntu munye ukubona njani
lo bahlakanipe kakhulu abana bantu bathatha abantu ematrend bonke baba ngotitisi in terms of ama position they will never voice mathi besiya ngale phambili bayisa ukuthi bengavoice kuthiwa selifuna ukuba lodwa yikubona behlala bewina yiyo nje into ekhona. Let's correct that same mistake esinayo elizweni. Angeke singalibisela phela ngo-2018 mark my words wafake khona pokuthepha after election uzangifake lapho ingabuyela ngokhona ukungazwana nekhaya khona lapho asithandane ekhaya lapho for information iphide ikilizwe lonke asithandane ntwala kanini.
Mhm. Hayi kuzwakala. Hayi sibongile kakhulu ube lo busuku obuhle.
Angazi ukuthi ngenza kanjani ukuze sithandane kodwa longi 36 years too much singazwana elizweni njengabantu besa bigala os either to implement a good system ezayenza ukuthi abantu bebhinga bezidlele isitonga sabo bodwa le abesinambeni lawo benze kwabo le labe sikhala le bonke le lambo la umanyika bodwa le I think kungaba ngcono ngoba we said ukuthi sizwanani lapha ekhaya akuthandwana for information kusazi siphezwe kwe grenade ukuthi ngadubuka anytime.
Hayi sibongile kakhulu ube lo busuku obuhle.
Akwa advise ama leaders ngiyakhona ukukhona khona lokho ungazwani lapha ekhaya ukuthi vele kuzofisa kuphi ngoba ngapha ka trend ngakho akusenze ukuthiwa kuya contest akufuna ukuthi kungene bekuzambe ku MDC kubusa kupakiwe vele ngaphansi kwezicathulo kusukumi yiyo into khona phe ekhona ukuze liyikorrekte that's why mthokazi ithi hayi why singaqumisa sodwa labo labo behare behlale bodwa engxenye mhlawumbe one side izaba le-government ehlakaniphileyo siyabona ukuhamazwe okuncane lokho okungaphandle lokho okudlalela okwadivide amalizwe baziphilele kuyadliwa kumnandi thina ngokuthi asezwanani angeke siye ndawo baba.
Hayi hayi sizwile imbono yakho siyabonga njalo ube lo busuku obuhle. Okay. Jonga is raising some interesting points here. He's saying the problem in Zimbabwe is that people are divided and, you know, they are always fighting. And, you know, he mentioned ZANU-PF. That's why I went back to him and said, you are saying, okay, there's infighting in ZANU-PF, but we've heard that before. Mm-hmm. But when it comes to voting,
they are united.
They are united. And he agrees. He says, yeah, of course, ZANU-PF is always like that. They go out there, you know, they are fighting and so forth, but...
So yeah. Maybe ZANU-PF sells a dummy to the opposition and people think that there is a problem in ZANU-PF, yet they are working on something. Vamuchaura, dofunga mchiri parunare? Yeah. Manzukatu wanga yishitauru wa neva terere, amena kana muine reku pindura ipapu.
Yeah. Vama posa ware zanya kuti... pano gona kuita problem yekuti ndiyangu chatungamirira. Isusu kucode hatina dambudziko rekuti ndiani achatungamirira. Chetiri kuda munhu wetinofungidzira kuti unobve kuwanhu wetinofungidzira kuti unodya ZANU-PF. Nyaya yakaite kuti tiumbe mubatanidzwa unozi code. Takatozvipira kuita sarenda mapositions edu kuti tiite support one presidential candidate in order to ZANU-PF. This is the situation. The issue is neither here nor there. The issue is Zimbabwe up. kutiti bvise ZANU PF. Ndonyaya kapindo kwa mutaura yatakatarisana naye kukodi.
Munaro zita remunhu muri kuda kuti ndiye achatungamira.
Aiwa izvo zvinobve kuwanhu. Atina mazita but zvichabve kuwanhu. Mukatarisa memorandum of understanding yatakaita nemamwe mapolitical parties. Atina zita ritakati iri ndo chakatakati vanhu vanongobvumirana endika panoungane vanhu vairi vatatu kana 5 or 10 a leader always emerge and that will not give us a problem as code
As long as you don't have 10 leaders emerging as well.
No.
All right, thank you so much. You can just keep holding. We have another guest. We have Rejoice Ngwenya. Good evening, sir.
Hello, gentlemen. How are you?
We are fine, thanks. And welcome to Live Talk.
Thank you.
Yes, the topic is on the coalition. We have our guest, Mr. Pishai Muchauraya and Kurai Chihwai, but unfortunately, Mr. Chihwai's phone went offline, but we have Mr. Muchauraya. And so far, we have just been discussing the basics of the coalition. And so, first of all, we'd like to know your views. What do you think about the coalition? It's less than 2 years to go to the elections, actually less than a year and a half. What is your take?
Well, it's important to realize that most Zimbabweans at home and abroad are very much concerned by the idea of a single political party tackling ZANU-PF in 2018. That has been happening since 2000, and there's been no success in taking political power from ZANU-PF, despite the number of votes. So the issue of the coalition is one of the most important strategic approaches in dealing with ZANU-PF in 2018, and it has to be a coalition of entities and individuals that have the capacity of dislodging the ZANU-PF party.
Okay, and what do you think of the, someone called it a power struggle, greed for power, a caller, that's what one caller said, and we were just asking Mr. Muchaura what he thinks of that, and he says they don't have a problem in their coalition of Democrats and on who is going to lead the coalition. But we have heard from the MDCT and the Zimbabwe People First, they are sort of, not agreeable who's going to lead the coalition.
Look, in politics, there is always the issue of self-interest. And I have no problem, really, political parties and individuals, pursuing their self-interest. But what is more important is the mission. The mission of a coalition is not to uphold a single entity, an individual. The mission is to dislodge ZANU-PF. So it is important that coalition partners go through a strategic process to try and isolate the necessary attributes of an institution and an individual and a system that is able to destroy ZANU-PF. Then they can be then able to look at the names that have been proffered around by the people or by the party to see whether those names fall within that particular matrix, that capacity, that merit of an individual. Because if you start talking about an individual, you have lost the plot. Start talking about the dynamics of the political environment and how it has transformed, it has evolved from 2000. This is no longer the post-NPA era. It's no longer the post-2008 era. It's going to be 2018, and it's a different ball game altogether. So let's not be arbitrary.
I think we have lost Mr. Ngwenya there, Jonga. Yes, but he's making some quite valid arguments. Mm-hmm. I don't know if Mr.
And he's supporting the formation of a coalition.
Mm-hmm.
Yes, because he said individually, political parties have failed to unseat ZANU-PF since 1980. Maybe Mr. Muchauraya, you can respond to Mr. Ngwenya, or you can add or subtract.
Yeah, I agree with Mr. Ngwenya that we have tried that on a number of occasions, and we cannot repeat the same mistake because the people who will be doing injustice are Zimbabweans. So that's why we're saying let's come together and finish off ZANU-PF. And that's the concept in code.
Saka, panyaya iyoyi vamuchaura yatsinirwa nava ngwenya yekuti paumbwe mubatanidzwa webato wemapato anopikisa oumba mubatanidzwa mumwe chete tichitarisa nyaya hombe iripo inyaya yekuti muma kubvira ndomunga kubvira pasi chaipo kungava kumakanzuru kungava kuma MP nezvimwe munhu ega ega anenge ari mubato rake anogona kuti kune mutungamiri webato vakandemiri handifunga kuti nyaya yekuti tiumbe mubatanidzwa navamuchaura yakanaka nokuti ndienda kuziva kuti ndakuruza chigaro changu chanandinacho kana chanandichitarisira kuwana chekuve kanzura chekuve MP chichienda zvakadaro mune muchizobata kunyaya idzodzo here kana kuti mubatanidzwa unenge ungori pamutungamiri webato anomirira kupinda mukwikwidzo dzemutungamiri wenyika asi pasi apa bato rinenge richiisawo munhu arinosarudza kuti ari kwikwidze ukanzira nezvimwe zvakadaro
nyaya yatinayo ngeyekuti pana kansela pana kubvire palocal level pana kansela tinofanira kunge tina kansela 1 paevery ward paparliamentary election tinofanira kunge tina MP 1 pana president tinofanira kunge tina 1 person saka tinofanira kuita build consensus around every elective position inenge iripo saka iyo nyaya yekuti vanhu vadiscuse mapositions nekuti inini ndinoda inini vanhu vanenge vava kutoruza plot plot haisiri pazvigaro plot iri pakubvisa ZANU-PF ndo pane problem nevanhu vasikanyatsi kunzwisisa nyaya dzekubatana ipapo kuti tibvise ZANU-PF pamoment yatinoita discuss nyaya yekuti koini ndinezenge ndiri pari ini ndinezenge ndiri pari tiri kupe ZANU-PF mukana and handizvo zvakatarisirwa ngeruzhinji rwezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe harusi kushande ZANU-PF saka nguva yekuti muti ini ndichazenge ndiri pari mukwasha wangu unenge ari papi muri kupe mukana kuzanu-PF muri kupa momentum kuzanu-PF and that is what we don't want.
Thank you so much. Rambai muri parunare vamuchauraya. Tine muteereri ari kuchinoi makadi. Hello. Nare dzinenge dziri kuti netsei. Muteereri watatina iwe kuchinoi nare yake yadonha zvakare sezvaita yava muchaura yava kuraone chihwai pamwe chete navari Joyce Ngwenya uye tiri kukundikanawo kuti tinge tichibata nhengo dzeZANU-PF. Asi zvisinei tinavamuchauraya ndo vari kukwanisa kunge vachikurukura nesu pane inonguva vateereri vanoda kunge vachiisa mubvunzo kuna vamuchauraya nguva ndiyoi nhare 001-202-619-2077 tinokufonerai tokupai mukana wekuti munge muchiisa mubvunzo yamunoda gande.
Yes, Jonga. Yesterday, the MDCT leader, Morgan Tsvangirai, was interviewed by ANN7, a South African news channel, and he appeared live on TV, and he had quite some interesting things to say about the coalition. He mentioned that he is not, you know, he is for the coalition. He really wants it, the coalition. And he was asked, what about the Bikita West constituency by-election? And he said that, you know, the idea has been that we are boycotting, you know, these by-elections and so forth. So for him now to be seen supporting that, you know, it's not, according to him, a good move. And let me just read this an excerpt of what he said about, you know, all this. He said, the opposition coalition to defeat Robert Mugabe and his ZANU-PF cronies is not about Morgan Tsvangirai being this and that. It's about a leader who can galvanize Zimbabweans into agitating for electoral reform, voter registration, and voter education. And he also said that he will not be stepping down, stating that it's difficult to change leadership in the middle of a...
Tambo.
Yes, and he cited Nelson Mandela and Oliver Tambo as examples, saying that, you know, what would have happened if Mandela, after 27 years in prison, he then...
decided to step down.
Mm-hmm.
Okay, we'll come back to Mr. Mshauraya for that. But now we have Mr. Gilbert Kanyongo, a Zimbabwean based in the diaspora, Varimuno, America, Ohio. Vakanyongo, Magadi.
Magadio.
Ai watirwa penyu nyayatu kurukura vakanyongo tambota uranemi pachirongwa chedu chenau na 7 p.m. ndiyo nyaya imwe chete yekumba mbatanidzwa unopinda musarudzo mu 2018 vakamirira mapata anopikisa zano PF inogona kukumba mbatanidzwa unopinda wakabatana uchikwikwidzana nemapata anopikisa iwayo atizive zvinoitika asi nhasi tiri kutarisa mafambiro ari kuita nyaya dzeurongwa hwemubatanidzwa kumapata anopikisa. Tina vapishai Mshauraya vanove mutauriri webato rinopikisa RDZ kana kuti Renewal Democrats of Zimbabwe vari paronhare. Vakanyongo, pfungwa yenyu or your thoughts on the formation of a coalition of opposition parties in Zimbabwe. Do you think it's a good thing?
Personally, yes, I do think it's a good thing for one reason. What we need in Zimbabwe is one voice.
Mm.
You know, we cannot be disintegrated in ZANU-PF. And ZANU-PF, those who are not told us, the opposition were so disintegrated. So that, I mean, take for an example. America, in a population about more than 300 million people, and they only have two major political parties, Democrats and Republicans. Of course, one among those are small parties and stuff like that. But today, Zimbabwe, I don't know the population of Zimbabwe, but, you know, Twitter, my opposition parties, cannot speak about 40. For what reason?
Hans, and you're a Democrat, Kavaganyong.
That I do understand, but who is going to vote for who? You know? Why can't we just come in a coalition, one major political opposition, in it to oppose ZANU-PF, and then we speak in one voice, you know, it gives us momentum to attack, you know, the regime. Animazona. Yeah. And that's what you see, unit of purpose, unit of vision, that's what we need in Zimbabwe. You know? That's the way I see it. And I don't think it's too late to have that coalition. I don't think it's too late because my elections, 2018, I mean, we still have a lot of time. Yeah.
Yeah, but Mr. Kanyongo, even if there is still time, but there's no indication that there is going to be any coalition at all.
Dear, salute around the ego, and we need to leave ego for the betterment of the nation. Ego, you know, we cannot say inini kanaguti I'm more educated than this guy. Kanaguti I'm a shona. Kanaguti is in Debele is the, you know. We need to leave all that behind, our egos and all that behind, and come together, you know?
Yeah. But one question that has been cropping up continuously is the question of, you know, these so-called fly-by-night parties, where me and Jonga, we meet and say we are now a party and we want a coalition with the MDCT, you know? What do you make of that?
Yeah, well, you see, fly overnight, you see, like, I decide, you know, to me, I don't think that's a good idea. I mean, well, yes, you might have your own idea. You know, you're different from MDCT or different from another opposition. But an idea, your idea and somebody's idea, those two ideas can come together. You know what I mean?
Mm-hmm.
You can talk, me and you, we can talk. We can agree to disagree. I mean, just like what Obama always says, you don't have to agree on everything. But sometimes you have to give in. Could you say, Shifambe? When I give in to your demands or when you give in to my demands, it doesn't mean that I'm weak. But to get it, Ramangwana go to Nikaedu, it is an image. There's people can never be 100%. They cannot agree 100%. That's impossible.
Thank you so much. Wakanyongo rambai muri parunare. Maybe regaindi kande muvunzo kuna vamuchaura kuti zviri kuitwawo nemapato anopikisa munyaya dzekunyoresa kuvhota. Tinonzwa kuti kubva ndira uno gore rino gwaro revavhoti ranga richishanda kare kana voters roll inenge isashanda kwakuumbwa gwaro itsva. Hambeni kana chiri chokwadi motsanangurira vateereri kuti ichokwadi here zvekuti kunenge kwakuumbwa new voters roll. Uye imise mapata anopikisa ari kuedza kuumba mubatanidzwa kuburikidza nevanhu ivava zvii zvamuri kuitawo kuti vanhu vange vachinzwisisa neurongwa huchaiwo nekuti vazhinji vanongofunga kuti zvandakanyoresa kuvhota 1980 ndinokwanisa kungoenda nichivhota tsananguraiva muchaurai
ya zeki iri kuti vanhu vano havasiri muvhota zero saka munhu wese anofanirwa kundoregista kuti avhote. Munhu wega wega asvika 18 years zvichienda mberi anokwanisa kuvhota and anenge achivhotera papolling station yaachavhota inenge iri polling station based. Saka tirikukurudzira vanhu vese kuti munhu wese wasvika 18 years ange achindovhota especially mayouth anga ari kuchikoro and so on. Tirikuti kana chirongwa chasvika endai mundonyoresa muvhota but so far pa ground hapana chiri kuitika. Nezuro ndandiri kubraid bridge marimwe zuro ndanga ndiri kuchinhoi hapana chiri kuitika panyaya dzevoter registration but vari kungozvitaura. Saka tiri kuti kana nguva yacho yasvika tinofanirwe kuti vanhu vese vange vachienda kundoregista kuvhota.
Asi munoona here zeki ichizokwanisa kuita basa iroro toti vazotangawo mwedzi inouya iyi ingava mwedzi muviri mutatu kubva nhasi kuti vana vezimbabwe vange vachikwanisa kuvhota nokuti tiri kunzwa kuti pari kushandiswawo zvakare nzira itsva dzekuzenge vanhu vachivhota nadzo dzebiometric.
Zvinonetsa kuti zeki inge ine capacity yekuita voter registration iri proper yakadaro nekuti tinoziva zvedu kuti vanoramba vachikomplaina ngenyaya yekuti havana mari. And tinoziva zvakare kuti ukaone program yese inobvumwa ngezanu PF pane problem. Saka already titorine problem naizvozvo. Tine problem yekuti hatina chivimbo chekuti ZEC ine capacity yekuti ichakwanise kuregister vanhu. Pasi panogona kuitika problem chaiyo. Ndokusaka isu vamwe tichikurudzira kuti dai tadzoka pane zvakaitika muna 1980 kuti musi wekuvhota munhu wega wega chero ndichibva kukanyemba kumaodharweni kudotito ndichibva kumuzarabani kana kuchiredzi kana kumwenezi ndongotakura chitupa changu chete kana ndasvika 18 years as long as ndiri muzimbabwe ndaenda papolling station ndosvika ndovhota ndobva ndapiwa make yekuti ndavhota zvobva zvapera. Iyo nyaya iyi inoinvolve maresources tomboisendeka tovhota tobva tabvisa ZANU-PF pachigaro. Zvimwe zvese tozozviona tabvise ZANU-PF pachigaro.
Maita basa vamuchaurai rambai muri parunare Gandhi.
Yebo abalaleli nxa lifuna ukuthi listinte lingasithumela ke WhatsApp message ku 2024650318. Sixoxa ke lamhlanje ngodaba lwamabandla ezombusazwe ukubana ayazasebenzelana na siyezwa laba besithi sesibambene sesiyilokhu sesiyikhodi kule khodi kule manye njalo ezinye inhlanganiso ezithiwa zona ngezamabandla aphikisayo. Sifuna nje ukuthi sizwe ukuthi lina lithini. Ukakathesi silomlaleli uMbongeni Sithole ose South Africa. Kunjani Sithole?
Yebo baba ngiyaphila.
Ye ungasipha imbono yakho?
Ya nami ngalithi imbono yakho.
Ye sibonge.
Mina into yokuqala engayisho ngokuthi ama opposition parties zonke la ifuma engabambana kungaba ngcono kakhulu. But into ekhona kuphela ezoba nzima yokuthi onguye ozoba ngupresident wakhona ngubani. Yinkinga yakhona cause singasiyabheka sithole ukuthi umjuri enjana naye uyayifuna iyasifuna isikhundla lesi sokuba ngupresident. ipangrai na yafuna. So into funagala ukuthi baqale bona bazehlise bona kuqala uyabona abantu kube yibo abantu kube yibo abangazithethela bona ukuthi phakathi kwabo bonke ubani umuntu abambona engaba yi-leader yi-opposition yakhona le abayifomayo uyabona yiyo into ezobangcono because ngoba lento leyo abangaqinisa amakhanda omunye naye athi yena ngiyozokhokhela omunye naye athi ngiyozokhokhela angiboni ukushiba notshintsho no, no, yabona
ye kodwa ngokubona kwakho ubona ungani ngubani ongakhokhela umanyano ongenziwa
mina ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi uTsvangirai nguyongcono nguye umuntu esisuke naye kudala uyabo umjuru lo ngumuntu esingeke simthembe ngoba ngumuntu ezane ku-PF ngezakala futhi okokuthi abe nguye ongaba nguyelida yakhona abuyela alandele nala imithetho ezane ku-PF uhlupho lolo lesinalo gcina lungaphelanga uyabo ekhisi uTsvangirai siyambona indlela asebenza ngayo nango-2008 lapho kulo hulumende omanyano ngibonile indlela asebenze ngayo besebenza ngcono kakhulu kube kwaba lo tshintsho uyabona
pho manje labo abamsolayo besithi ha usehlale kakhulu la ikasehlukananga kakhulu lo mongameli Mgabe ngoba la usedlula iminyaka 15 elokho ekhokhela uthini wena ngakhona
konke lokhu into esiyibonayo manje inkinga yakhona ukuthi even noma singathi aphume kangeke aphume uyabona leyo nto yinto eyinkinga yakhona okungcono ukuthi sibambaneni sisebenze nini kahle nje ama-opposition onke abambane asebenze naye kahle maybe singawina uyabona maybe awine uTsvangirai ife sewinile-ke lapho-ke ngikhona kuzokhethwa-ke kahle futhi omunye upresident olandelayo uyabo into ekunengiyibonayo ingcono le cause okwamanje noma singathi uTsvangirai uqinisa ikhanda naye ayele uTsvangirai cause naye ama-supporters unawo eZimbabwe ngeke angayingeni i-election eyi-1 uyabo maybe ayiwine futhi nakhona uyabo into ekhona ma engayiwinanga amanye ama-opposition ama-supporters azoya kuTsvangirai amanye aye kumjuru amanye aye kumgabe funa umgabe futhi eliwina futhi ilizwe leZimbabwe uyabona yinkinga esinayo into ekhona ukuthi uTsvangirai nguye nje kumele akhokhele leyo manyano lo uyabona
hhayi sibongile kakhulu ngembono yakho
ya ngiyabonga nami
Thank you so much. We have another caller vari kuchivu kuchivi makadi
chivisa makadi ndikuti sawuzinzwa mapope
chivi south is tandiani
mapope NLCCE
matope
apope
okay eh tipeiwo pfungwa dzenyu
mafungiro angu andinoita inini ndokuti zvakanaka chokukuona mubatanidzwa asi dambudziko ratinaro nderokuti hezvinoitika vose ava vakuda kubatanidzwa vose vakangova varipati asi vabona zvivadai vakabukati vatirozvana iye zvevabona kuti hazviiti vabuda kumatanidzwa hoyo zvakanaka asi katitiregai kukwava kukara nokuti nyika ikatobuda vanhu 5 ari vapresi kunongoti vapresident 1 utungamiri hwacho ngatizoti tiana vatungamirira tosara aamapolisi zvamapati zvedu atinofomawa mapolisi zvedu akanaka rigoti yakadero kutoresa tokaazvari pachena vamwe vanokobuda havana mapolisi avakaita ndoida kunedi zumpf mapolisi zavo ndezanupf tetakabva hondo but iye zvovada kuti dhoraundi zvano ndoii zimbabwe neeropa hatisi kuda zveropa munhu wese akatora ropa munhu akateuka tinoda kuti vanhu vatende zvakanaka hapana munhu asina kuzwa hondo ino muno nyika hapanaana kutema kuti nyika takagwaitizo hapana munhu akaiad pakuva munhu yeburuzi yezimbabwe kwenza rashanyika ino zvokutegera munhu akaidini ndiye wakagwa ropa ndiye burudzi ndiye wakadai saka tichoma zvakanaka namabhununika toti papinda muno takazowana ichiseti akadarika nemabhunu kaje takabwira chii izuro rataigwira rakatagwa nevanhu 1 and 2 vadzokera zvekura mutero wataita riperi takutora zvevezvino zvose zvataita hatisi kuita tiri kuti takadzokera ikoko saka takahwira iye zvoitoona zimbabwe zvinoita esatiri kuvomaisa zvakanaka tose asi the end munoona wavakuda kugira zvekuti ndakatungamira tose hatisiyanei nazvo mapati zvezvaro rabatana vaita taka kombata kuti doket yakapaduka paduka paduka iyo zvo zvalupi yanga zvikuva zvayoka asi kutaura zvakabata kubata kumarana nazve ngatisiyane nazve tembo zvakanaka tisarudze munhu anotoka navapolisi vatinoudza kwete anoti haiudziwi ndoko tinoda kudzokera iko katisi tinobatirwa nei kuda tinodii asi kuda vanhu vakazvidza kutereki munomu kana pati zvotana vanhu vakazvidza kutereki tinozotibata tese kuti kumunomanya kuindepi itingangotoka nyika
regaitosevano
munhu kati pazvinogoshota zvainogoshota vaya kutemu inclusive government ndova kushora munhu waivatuma kati vanhu vaivatuma
Regai tipe mukana kuna vamuchauraya vakupindurei. Vamuchauraya vari parunhare regai vakupindurei. Maita basa baba regai tipe mukana vamuchauraya vakupindurei.
Makone wababa chibosuduruka vamuapinde. Osuduruka kana zvona maelections enda kuzviwa
vamuchauraya
aiwa
dachida kuti mupindure vakuru
avaregai
tinzwe kuti vanokwanisa kudzika here voice ravo baba maita basa regai tikupindurei izvi
kavati havachakudi chibva kuye unoteura kana vazoona kuti iye anokakanisa iwe votavo kuti iye abude udzokereze
noatiri
kutsvaga
munyikaunoatirikubhana
zvozobomarana marana inoenda kumayakati nakumayakati chinyika chidi chidokodoko ichamapati zvarisovafoti.
May you hold, please, so that we give Mr. Muchauraya the opportunity to respond to you. Rambai makabata vamuchauraya, pindurai vakuru ava vari kuti dambudziko ndere kuti vanhu vanenge vaida kutonga vese. Ndambonzwa muchitaura nyaya yekuti makanga mabata namuchazvisarudza mutungamiri mumwe chete. Ndofunga munogona kunge muchitsanangura ipapo. Ngoti 30 seconds vamuchauraya.
Hatina problem yekuti vanhu uchatonga ndiani. Problem chinangwa chedu ngechekuti tive necandidate imwe chete inobvise ZANU PF. Ungava Tsvangirai, ungava Elton Mangoma, ungava Tendai Biti, ungava Simba Makoni, ungava Beatrice Mutetwa, ungava Jonga Kandemire, as long as ari munhu wangobuda wangoitwa consensus kuti ndiye unenge ari presidential candidate, hatina problem nazvo. Problem itoripo ngekuti kune vamwe vanhu varikufungidzira kuti kuwanda kwemapato kavanhu vari kurwisa kana Morgan Tsvangirai. That is not the problem.
Ah, 30 seconds.
Problem is ZANU PF.
30 seconds dzava dzati ka. 30 seconds vamuchauraya rambai muripo. Chris, tinenge tina vamuzi Ncube vatambire.
Yes, we have Dr. Muzi Muzobanzi Ncube. He is the MDC is it Secretary General?
Organizing Secretary.
Organizing Secretary in the U.S. Can you go ahead with your opinion, Mr. Ncube?
Thank you very much, Mr. Kande. Can you hear me?
Yes, we can.
Kandemire.
Thank you so much.
The only prudent way to get our beloved Zimbabwe out of this Mugabe and ZANU PF quagmire, which still continues to dilapidate our economy, progressive way of living, to form a solid coalition that will approach the elections as the people of Zimbabwe versus ZANU PF. This is the most important thing, that it is the people of Zimbabwe versus ZANU PF. And the most prudent person to lead this coalition with a track record that we have is Dr. Morgan Tsvangirai. Why? Because we have a track record. When Tsvangirai was in the GNU,
unfortunately, Dr. Ncube, our time has just run out.
The economy was rejuvenated. Tsvangirai has a track record of rejuvenating the economy.
Okay. And thank you so much, Dr. Ncube. We value your contribution. Unfortunately, we have run out of time. We'd like to say thanks to all our listeners and callers, and of course our guests. We had Bishai Muchauraya and Kura Uonechi Y of the MDC. and Gilbert Kanyongo. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Kandemiri, ndotumurai zvakanaka vateereri. Tusangana zvakare mpano pazvirongwa zvestudio 7.